mukoma jonga vanhu vekuchitsinge cheche kunyanya vari kurwadziwa zvakanyanya nedambudziko raitika nyamashi rekuti kureketa kwandirikuita nemi kudai so rori regreenfuel rinotakura zimbe ranga richibva saidi rekuchipangai richienda kuchisumbani raroverana nekombi yewhite horse yanga yakatakura vanhu pari zvino tine vanhu gumi vashayikira pascene of the accident asi kureketa kwandita nemi patori nevakawanda vakuwara zvokuti zvinototarisirwa kuti vanhu vachashaya vachapfuurikidza pa13 ndiri kurwadziwa zvakanyanya ndiri kurwadziwa kuti yei zvinhu zvaitika izvinhu zvaikwanisa kuaita avoidable
sei muri kuti zvaikwanisa kudziviririka vamadhuku
vanhu vazhinji vanonyanya kuteerera tichireketa nekubhuya panapa vanoziva kuti dambudziko redu rakakura mugwagwa unobva kwatanganda uchienda kuchiredzi taane nguva yakakura tichireketa kuti dai mugwagwa uyu wagadzirwa nekuti mugwagwa watinoti highway asi pari zvinezvi mugwagwa uyu wafanana nemigwagwa yemusango yaya yatinoti dust road zvokuti kana mota dzichifamba kana kupfuurana panotobuda huruva dust rinoda kana 10 minutes kuti risettle saka izvi ndo zvakonzera kuti papfuurana marori aya iwo anga achimhanyidzana pache zvavo ekugreen fuel aya vakazosangana nekombi iyi yekuwhite horse zvarovana yatingati head on iyaya zvinhu izvi zvaikwanisa kunge zvisina kuitika dai rodhi rakanaka riri retara chinotirwadza ndechekuti haisi nyaya yatanga iko zvino pane njodzi dzakawandisa dziri kuitika vanhu vachifa
vakuvara vamhanyiswa kuchipatara chipi uye vangange vari vangani
so far vakuvara vanga vakawana kuti kombi yanga yakatakura vanhu vaisvika kana kuma17 zvichingodaro munongoziva makombi anotakura vanhu vanenge vakawanda wanda vamwe vanga vachitakurwa vachienda pachipatara chepadhuze dhuze pa St Peters asi pane vanga vakakuvara zvakanyanya zvekuti vanhu vanga vachidarikawo nemota dzavo ndovanga vachivatora vamwe vazhinji vaendeswa kuchipatara chechiredzi kusanganisa vanga vatonzi vashaya kuitira kuti vaende kumochwari hama dzavo dzepadhuze dzichizoziviswa asi kutaura kudai so veruzhinji havana kutambira zvaitika zvi zvekuti ndiri kutaura nemimimi vanhu vakatogara parodhi vachiti aiwa havachadi kuona marori ekugreenfuel achipfuura zvekuti kana pakashaya zvinotoitika panokwanisa kutoitika zvimwe zvichapfuura ipapo nekuti ndiri kuona kuti pari zvino patopa kutoya mapurisa veriot vadaidzwa kubva kuchipangai kuti vaedze kucontrola vanhu vaakuti vakonzeresa igreenfuel saka greenfuel yakuti inofanira kutomira kuita basa rayo kusvikira rodhi iroro ragadzirwa kana kuti mamwe magakava nechekuita nekusawirirana kwenharaunda yechipinge kunyanya chipinge south nekambani yegreenfuel
vafane kukuvara vanga vari mukombi chete here kana kuti nevanga vari muroriwo yegreenfuel vashayawo kana kukuvara
vazhinji vakuvara vanhu vanga vari mukombi irori regreenfuel ranga ringori nadhiraivha neumwe anonzi assistant wake